manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21 2017 makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatiri kurwisa avava. Vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas naTaniwo Manheru article are a true reflection of the state of ZANU-PF.
Vabiti vanoti vanopikisa havafaniri kunyengerwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU-PF.
Kura kuuya kwaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirime tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro asi yaakutonzera mamwe matambudziko atatina kutarisana nawo uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare harisi kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzera kusagadzikana mukati meguta uye vave kutyira kupararira kwezvirwere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vanopikisa vanofanira kubatana sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa uye vativo vanopikisa ava havafaniri kunyengerwa nekunetsana kuri muZANU-PF pakati pevanozviti Generation 40 nevanozviti Team Lacoste. Vabiti vati munguva yesarudzo ZANU-PF inoita chirwirangwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nenyaya yekubatana.
Chinangwa chedu ndechekuti mapoka ese emuZimbabwe abatane aforme inonzi Grand Coalition. Because vatiri kurwisa avava vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas naTaniwo Manheru article are a true reflection of the state of ZANU-PF. And this robot because ZANU-PF you know depend on the state and the strongest institutions in Zimbabwe right now, my CIO, the army, Nema Purisa, those are the most well funded. Every budget gives a disproportionate amount of resources to the army, to the CIO. Hakuna hondo, so hondo ya masoja, hondo ya chiwenga, hondo ya zimonti, hondo ya parents shiri, you hondo, you could make sure that democracy ya subvetwa. So we cannot afford now to cut, selectively and electively choose who is opposition and not opposition. So it's true as PDP behind the scenes, we've been talking to a lot of people to ensure that we create this grand coalition. But not only that, we have to be smart through Udama reforms. We can't continue doing what I did the last 16 years, Zema Rari Nima meeting, because that has failed to go us nowhere. We have to demand my reforms. Muna mai vada kutenga biometric voters roll. But I can tell you that pasina time here, but biometric voters roll. So that biometric voters roll is going to be used to be a vehicle, yekuba.
Asi, muri kuona here paine kunzwisisa kwekuti vanopikisa vanofanira kubatana?
Kuzvichanetsa because vamwe vedu tine humbi mindoga. Vamwe vedu tinotofunga kuti hakutotonga kudhara and the election is a formality. Vamwe vedu futi tindiri obsessed nepolitics dzekwantity. We think we are bigger than others. So those are the three factors. Vamwe vedu futi tine entitlement. Tinotofunga kuti tisana mozisa. So those zvandiri kuona zvichaita kuti vanhu tisabatane. Chiri kudiwa apa kuzvininipisa.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Hey,
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano revagari vemuHarare Combined Harare Residents Association vasimba rashemoyo vanoti zviri pachena kuti pange pasina kugadzirira kunaya kwemvura zvopa kuti dzimba dzakawanda dzipinde mvura muguta reHarare. Kanzuru yeHarare inoti kupindira zvakanyanya mashandiro ayo kwegurukota rinoona nezvematunhu kuri kuita kuti itadze kuita basa nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Sezvatiri kungoona tese gore rinotaita mvura yakawandisa kudarika yatinombosuwana mamwe makore, saka zvazvinoreva ndezvekuti zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Mvura yachona yawandisa zvekuti muguta jamujematotofamba nekuda kwekuti drainage system yedu haina kunyatsogadzirwa zvakanaka. Vecity of Harare havasi kuita basa ravanofanira kunge vachiita kana kuti ravaifanira kunge vachiita mvura isati yauya. Taakuona kuti mvura iyi yakungoungana tesetese zvichizokonzera zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvakafanana nezvana kupararira kwezvirwere zvakaita sematyphoid zvatiri kutaura nezvazvo kunzvimbo dzakaita sanambare nedzimwe dzakadaro. Saka ndingangoti mvura kuuya kwayaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirime tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro, asi yaakukonzera mamwe matambudziko atatina kutarisana nawo. Uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare harisi kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Asika iyo kanzuru inotiwo vagari vanenge vari kurasirawo marara imo magoronga imomo zvinozoita kuti mvura ipinde mugwagwa kana mudzimba.
Nyaya yemarara tinopanzwisisa. Isusu tinotokurudzira nawo sevagari kuti ngatiwanike tichichengetedza marara, asi handifungiso kuti ndiyo nyaya hombe. Nyaya hombe inobva panyaya yekuti basa harisi kuita nemazvo neveguta reHarare. Ndoda kukupa muenzaniso wezvakaitika kuMbare. Kwakavakwa musika wekuti vanhu vatengesere wakavakirwa pamusoro drainage system inofanira kunge ichiita kuti mvura ifambe zvakanaka. Pane sezitesheni inozvitota uri padhuze nepane inonzi Mbare Bazazi, yakavakwa futi zvepamusoro drainage system. Saka hatingarambi tichingotaura kuti kwanzi inyaya yevanotengesa kana kuti mavendors vari kurasira marara pese pese. Aiwa, hazvisiri izvo. Zvimwe zvinotoriwo nenyaya yakanyanya yeplanning iri kukanganiswa neCity of Harare nekuda kwecorruption.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nenyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Juru, avo vanoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi iri kupa kuti vanhu vakawanda vave nhengo dzesangano ravo vachiita mabasa ekutengesa zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vanhu vakapfachukira zvinotyisa zvikurusa. Kutambura kwevanhu ndokunokonzera kuti vanhu vagumisire zama kuti tingaita sei zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe. Kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu pamabhodha ndokuvakonzeresa kuti zvisvike pachidanho ichocho. Saka vanhu vakapfachukira zvakanyanyisa chaizvo vari kuuya vachirejista musangano redu. Plus takatata rione kuti vanhu vari kuda kuzenge vachivhota musangano redu. Saka vanhu vazhinji havanenge vachikurudzirawo vatsegeri vavo kuti vange vachiuya kuzo kuti vagozowanikwawo vachivhotawo muzvinzvimbo zvesangano redu.
Saka mungati mune nhengo ngani kusvika pari zvino?
Nhengo dzatinadze zvinoizvi dzinotipfuure 100,000 dziri dzekuzimbabwe.
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano renyu anoita sei?
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano redu tine maagent ari kurejista vanhu pari zvino. Paroadport varipo vari kurejista vanoonekwa vanenge vakapfeka hembe dzakanzi ICT. Pane mafomu anofiriwa, ukaendawo kuBulawayo pane nzvimbo dzakasiyana siyana variko zvekare. Koitawo kumiganhu yenyika vari kuwanikwa variko, muMessina variko, totarisa nzvimbo dzakaita sareke Johannesburg unovawana varipo, paPark Station, paPowerhouse varipo, uye paNewtown varipo. Kumaofisi edu kwavagara vanhu vajaira kuziva kuti tinowanika vanhu varikukwanisa kuenda vachinorejesa kuvhota zvekare ikoko.
Tichitarisawo zvamunobatsira nazvo nhengo dzenyu, chii chinobatsira munhu akauya kuzojoina iro sangano renyi?
Kana munhu achinge ave nhengo yedu, tinovabatsira zvikurusa kunyanya tinovazivisa mamiriro anenge akaita mumugwagwa. Kunyanya nguva inei kuri kuwanikwa kuchiwanikwa kuchiitwa maroadblock asiri pamutemo, maroadblocks ekunyepa. Saka tinovazivisa kuti pane maroadblocks ekunyepa panzvimbo yakati neyakati ari pamutemo ndeyakati akati, sekuti tinotaura nemapurisa tichibvunza kuti maroadblock ari pamutemo ndeapi. Uye tinovazivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichirambidzwa kuti kana kune chinhu chisiri kubvumirwa kuti vange vachiuya nacho, tinovaudza kuti vasauye nezvinhu izvozvo. Uye zvakare tiri nhengo dzedu tinodziviga tega, tinoviga nhengo dzedu tega, uye tinobatsira nemari kana nhengo yedu ichinge yashayika. Koti pane vanotambudzwa neimmigration, unowanikwa kunyanya kusouth african side kana vachienda kusouth africa. Dzimwe nguva vanonzi une chidhindo chefeki mupasipoti mako apa mubereki anenge asingatomboziva kuti chidhindo chefeki chinowanika kupi. Saka unowanikwa vachishungurudzwa nekuda kwokuti vashandi veimmigration vanenge vachida chioko muhomwe.
Tichitarisawo panyaya dzekukurudzira upfumi hwenyika, mungati muri kubatsira zvakaita sei?
Tiri kubatsira zvikurusa, sekuti izvezvi hakuna munhu ari kuda kunge achiuchika mari yake munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yakutongoda vana veZimbabwe kuti vange vachitozvishandira, kunyanya ivo vari kushanda vari mubandiko iroro remabhizimusi madiki waya, kuhodha nekutengesa. Sekuti kurima zvigare hakuchavimbika, taane makore akawanda zvikuru tisina kuwana putuso mukurima. Makambani makuru ari kuvhara, kunyanya takasara nesarudzo kudai. Saka ivo vari kuita cross border ava ndo zvatoo zvikuru. Hapana mushonga ti hauna chekuita necross border muZimbabwe, sekuti zvinhu zvizhinji totongoti 95% yezvinhu zvinowanikwa kuZimbabwe zvinenge zvabva kunze kwenyika. Saka upfumi hwenyika totongoti tisi takaubata pari zvino.
Mubvunzo wekupedzisira, ko mutemo wakadzikwa nehurumende wekuti musapinze zvimwe zvinhu westatutory instrument 64 uri kukanganisa iwe?
Hongu uri kukanganisa zvikuru, sekuti vanhu havachisiri kukwanisa kuenda nezvinhu zvese zvavaisina nazvo, kunyanya mibhedha pamwe chete nemawardrobes. Zvinove ndo zvinhu zvazvine mukurumbira kuenda nazvo kuZimbabwe zvakanyanyisisa. Asi zvisine hazvo, takataura nehurumende uye tiri kunyorera vanhu matsamba kuti vange vachienda kuno gadzirisa maresonance nekuti vange vachitanga zvakare kutenga nekutotengesa zvinhu zvavo kuve zvakaita semibhedha nemawardrobe kubva kunze kwenyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Churu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi, nhasi tine hurukuro nakanzura weZanu PF vaJoseph Kadya Musuma vekuward 2 Kunyanga North, avo vari kupomerwa mhosva yekutora chibage cheimwe nhengo yeMDCT vaHebert Katanga vachipasa chigaro weZanu PF mudunhu iri vaWilson Sauro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiani anogovera chibage?
Tambo kusaimira chibage chaiyaita handipi anhu chibage.
Saka mungati
mhaimbisi hatisisa bhuku vaini ndiro panhu chibage here?
Saka mungati udze
kutora kupi chekupa anhu chibage? Ndatimbetitora kupi chekupa anhu chibage inini? Ndatinini ndokwamuri here? Ngozi inini hatipi anhu chibage muzatoronga ndeesezvaofe anochiona kupini?
Aiwa, inini ndiri mutori wenhau, ndangachida ngobvunza kuti saiofamba sei pakugovera chibage. Aiwa ka, ini ndati ndikubvunzei divi renyu. Saka mungati udze kuti urongwa hwacho hunofamba sei?
Handipauri mandamubvunza usocial affair, ndinopa chibage here? Kana kuti chino affair ndinochiziva here? Kana titozongozi uya usaine chibage mupe vanhu, vanhu vobva vanopa wega.
Inyaya yekunyepa iyi?
MPC washinza here shamwari? Vanhu vamaMPC vari kutamba navo washinza. Munyika Gabriel hamunanze bazvinza. Munyika yababa hana nguva yekuti ndokutaurira kuti chii, ndinopa chibage here?
Saka kanzura anozoita basa rei apa naye kanzura?
Ndangabvunzewo. Haikona kubvunza inini? Handipi chibage here?
Ko chamuri kunzi makatora chava itai Katanganda?
Itai Katanganda nomvira, itai Katanganda nomvira, tikaenda ku ikoko tinoona zita rake kune chibage.
anga asingafaniri kupiwa here
hala chimadheka chimadheka hegeti hala chimadheka lavani enda murungoti riri murezita vati kunzai kusocial welfare
saka imi murungoita zvinenge zvanzi muite nesocial welfare
vanoka ndosocial welfare vana mai takandinakira handipi chimadheba lezvo yakatopa ini ndichandokungona kuti vari kupa here handipi chivanhu chimadheba
haiwa panzwisisika mukoma wangu
wabvunza izvesu vari ikoko ivokudzeke bhisi murikobvunza zvisina basa asi muri madhisi yekuti kai
haiwa kazviro kuti munhu akakubvunza idivi renyu moti webato
ripiaaaa vazinda ndinobvunza zvemanga mangava nendibvunza ndakambopachibadhe wakambota seokandiri wakambokanzeranepachibadhe here
kana zita renyu rataurwa akatichida kunzwa divi renyu
ndati vanoyashiparega chinoona kana chikagara one week vanoyashiparega endaubvunze kuiyanga ndinokwachibadhe nochiona kupini
saka hapana
mdhisi yamuda kuakurovera maningi kana kuti nyika ishaenda nazvezvo
ko zvamuri kunzi makataurirwa kumapurisa ichokwadi here
mapurisa hanataurirwa mapurisa va ichoenda kubabvunzeka paruwanga paripoingana mukanda mwarikwavika wabvunze kuti ndakakuenda here ndaenda kotsvage
asi chibage ichi ndechehurumende ka vakadya musuma chibage chinenge chiri chehurumende ka hachisi chebato ichi
ndechehurumende saka vanopa vega hurumende vanovashipaga vana maisha akandinakira nevane timu wabvunze kuti ndakambopa chibage here indamuchida kukanganisavanhu iyee ndiwaniko unibvunza izvozvo urenzani iwe
ndonzi Blessing Zulu
saka unibvunza asi ndokubata kwako kani kuna vanhu vakakuudza izvozvoiwo
aiwa ini ndangoti nyaya inofanira kuenzaniswa zita renyu kana rapinzwa mudariro tokufonerai tichikubvunzai
ini ndiri muzani pefanza ndimuchibhazi kuna kantara zvemangamanga mazinza ndakajibhura ndivanhu venakufishwa mugerei
hai waka hamuzondityisidzire kakanzura ndakubvunzai zvakanaka semutori wenhau ndati ndiri mutori wenhau
handiti
kana muri kanzura wevanhu ndofanira kuita nhamba dzenyu
haiwa
kana musinei nezvakaitika munoti hamunei nazvo
aiwa
tinotenda zvikuru vakadya musuma zvinorevei
chiizvozvoi
saka munhu akakubvunzai mubvunzo mune ma kumurova
ukandibvunza izvozvo uri mumdhisi bhodzi ndoikatanga ndamumdhisi yorai kana usingazivi ndaubvunze ikoko
saka munorova vanhu vemdhisi
haiwe ndiri mukibati ndinakantara zvemangamanga nendeuchidza zvehondo wazvinza
hapana makomuredza anorova vanhu nekuti vairwira vanhu vese
ungandibvunza uri ikoko uya kunoka kana une shingo uda kubvunza ungabvunza uri kusango uri kuite iko unedi kuyapa chino yako piwa uoneti vanobva sei kuya panopiwa chibadhe chake uchiona unenge uri kuite kusango iko kumba kwako
avo vanga vari kanzura wezanupf vajoseph kadya musuma wekuward 2 kunyanga north vanga vachitaura vari parunare kunyanga north kwakare iko zvino tochienda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvekunaya kuri kuita mvura iyo inonzi nevamwe yanaya zvisati zvaonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere mukuziya nezvenyaya iyi tabata sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Sibanda takambotaura navo gore rapera vachinge vabva kuita hwahwa hwekukumbira mvura saka nhasi tati tidzoke kwavari tinzwe kuti aiwa zvikumbiro zvavo zvakatambirwa here tichinzwa kuti mvura iri kunaya yakawanda zvikuru tinogamuchirai pastudio 7 sekuru Sibanda
makadii zvenyu vateereri
aiwa vateereri vari nani sekuru Sibanda tiri kuona kuti munyika umu maita mvura iri kunaya yakawanda zvikuru zvisati zvaitika kwenguva yakareba imi muchitaurawo kudivi rechivanhu munotiine kuwanda kwaita mvura yanaya
isusu nekuwanda kwaita mvura tinotarisa kuti musiki atipindura noti isusu mwari wedu ndimusika vanhu saka tinoona kuti kana mukuerera yataiita tasvika pakuti tapindurwa zvokuti iko zvino kana tichitarisa zvedu zvinotaridza maguta nekuti mvura ndo yatinoziva huri upenyu zvanga zvisingasiitike zvese makore ese aya atabva isai kasi segorino ra 2017 zaratidza kuve gorira tati midzimi yeli atipindura musika vanhu atipindura saka tinotarisira maguta
vamwe vari kuchema kuti mvura yatowandisa ino kuti yaparadza midziyo zvivakwa nembeu dzacho dzinofanira kunge dzichipa vanhu maguta
izvi tingati hazvo mukuparara kuri kuitawo zvimwe zvinhu zvinhu zvekuti zvinowanikwa zvazvo kune dzimwe nzvimbo dzakadzikira hongu kuri kuita mafashama kasi tichiona zvedu munyika medu kwese kutingati mativi mana ese anaya mvura zvinova zvinhu zviri kutifadza hongu idzi dzimwe tsaona dzatosangana nadzo pokuto vanhu vanga vasina kunge vakazvijaira vamwe vari kuti varikurosa nzizi dzakazara vari kuyeredzwa mvura dziri kupinda mumba ikoko mutoko mukosi uko izvozvi dhemu riri kune vanhu vari kutakurwa nemahelikopta izvozvi vachitobviswa ikoko saka madhamu azara zvinova zvanga zvisingasiitike zvanga zvava nenguva refu saka dzimwe njodzi idzodzo dziri kuwanika kune vamwe vari kurohwa tikati vemheni hadzisi mheni dzechivanhu aiwa idzi ndedzamwari dzamusika dzekuti dzimwe nguva vanhu havasi kuziva mafambiro ekuti anonomira pane mutiuno ukaenda pasi pemuti paya wakunomira paya manje muti iwoyo unobatana nemheni uyauya tinotokumbirisa zvisereki kuti vanhu kana iri nguva ino yemvura hatidi kuti vanhu vanga vachimira kana pasi pemuti sikurudziro yatinotarisawo isu sevarapi sana chiremba tiri vezinata isu tiri vetsika nemagariro evanhu saka tiri vachengetedzi vetsika vamwe vari kurohwa nemheni zviri kuwanikwa hazvo kasi chikuru chatinotenda ndechekuti zvanga zvisati zvambobvira zvaitika kuno kuzimbabwe kubvira pa1980 mvura iyi yanayai takagumisira kuiwana kare haisi mvura yayanga ichinaya makore esa saka tiri kutarisa kuti tingave tinotambudzika mune zvimwe zvedu zvese kasi mvura ndo yatinoti upenyu kana tichiona kuti mvura manayira yairi kuita saka tinoona ari maguta kwatirisa
mataura wenyaya yekurohwa nemheni kuri kuitwa vanhu tinonzwa kuti rwendo runo zvinenge zvakatonyanyoti kwirei huwandu hwevanhu vari kurohwa nemheni hwakawanda pachivanhu vanhu vanenge vakutarisira kuti ndaroiwa naningi ndanzwi imi sezinata zvii zvamungataurira vanhu pamusoro penyaya iyo
idzidzi dzenguva ino yemvura dzechivanhu hadziite saizvozvo idzidzi tingati dziri kurova nguva inei imvura iyi vanhu vanokanganisawo kuti vari kuenda unomira vanomira pamuti wobatambo kana kuti unobata simbi nguva ino yemvura inei dzedu dzechivanhu dzine magadzirirwo adzo adzinoita kazhinji inogona kukurova uri mumba inei kuti kana uri kufamba panze yechivanhu inokutevera ya nekuti yechivanhu ndiye mushonga yasiyana neyamwari yamwari inenge ine hwaro wayo wainenge ichifamba nayo saka ikanosanganidzana newo dzechivanhu dzinotoitwa kugadzirwa tine nzvimbo dzatoziva kwedu kuno kuzimbabwe kunoku shasha dzekugadzira meni vanga vari vamanyika vekuinyanga ndo vaitoti kana wanga wakadena wakaita mhosva aimirira kuti nguva mvura yapainonaya ndopamunodi pamunenge motumirana manje kubvunza kana chikwereti chake
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda sekuru oneka izvenyu vateereri
aiwa mosara zvakanaka vateereri
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Swanda vanhu vemunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mwaka wa Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga iko zvino tochimbonzwa mumhanzi kambo kanonzi Madam Boss kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta.
Chiri kumbanya penda senge njuzu ya mda mnyanza Madam Boss
Ko kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata achiridzaona Progress chipfumo na Suleman Chimbetu tavatasvika kumagumo epera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vanoti vanopikisa havafaniri kunyengedzwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU PF uye vanofanira kubatana. Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzerwa nekusagadzirira kweguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya imina Chris Gande munhau dzechindebele.
Só com esse card.